manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 4/2019 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nekuti nhasi ndezvekuti zvikuona yacho inenge iri shoma iri kufamba pamugwagwa. Saka makombiyuta zvinoita inenge ari ega. Saka $3 akakarenga ari kumbotambirika mubato madiki iwayati.
Vamwe vemakombi vowedzera mutengo mushure mekuwedzerwa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari nezuro.
Vanhu vari kuandastenda kuti maeconomic challenges atinawo they are temporary ndo zvavatoratidza kuti nyangwe paine machallenges aripo musangano wavo vanouda
ZANU-PF yokunda musarudzo dzakaitwa kuLupane East tine hurukuro navapoo mangwana vebato iri
mukaenda kuLupane unoona kuti vanhu vanenge vachipuhwa chikafu vachinzi mukasavhotera mukavhotera MDC chikafu hamuchachiwani Masapo kuchawo chawo hatodiwo ZANU-PF.
Asi vaAmos Chibaya veMDC vanoti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa nekuti vari kurwatsiva vakasungwa rumwe ruoko. Tichakupaiwo zvabuda mumutambo wechan pakati peZimbabwe neMauritius. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vemakombi nemabhazi munyika yose nhasi vawedzera mari dzinobhadharwa nevanhu zvitevera kukwidzwa zvekare kwemafuta ekufambiswa dzimotokari nehurumende nezuro kubva pamadhora manomwe kusvika pamadhora mapfumbamwe emaRTGS parita rimwe chete. Vamwe vawedzera nedhora rimwe chete panzendo pfupi dziri pasi pemakiromita masere. Asi vamwe vanoti vanogona kuregedza kufamba mangwana sezvo vakawedzera vanhu vanomhanyira kumabhazi eZupco aya ari kubhadharisa mari shoma shoma zvikuru. Mafuta ekufambisa dzimotokari akwidzwa katatu mumavhiki matatu apfuura. Mari dzematrogets dziri kuwedzerwawo munguva pfupi inotevera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori wezvemabasa musangano reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators vaCaleb Dominic Beteta.
Kukwidzwa kwemafuta kwatiomera isu maoperator emakombi nekuti vanhu vacho vatinotakura vanofamba nedzimotikari dzedu mihoro yavo haina kukwira asi mafuta ekushandisa mudzimotikari dzedu ari kukwira asi isu hazvipuhwa futi fuel yakafanira kupuhwa ZUPCO yakachipa. Saka taomerwa kuti todii nezvaitika izvi munyaya dzemafuta idzi nekuti pane zvino kuti tiri kuwedzera katiiva kuti malocal routes ayakaita sekutaundi zvikabva above 8 kilometers oso afata $6 asi vanhu vacho vakwanisa kugata $6 acho ndivanani vari kupi totyawo izvozvi nezvazvakatoita zvizvizvi vanhu vakawanda chaizvo vari kutomirira ZUPCO yasvika ziyo kuti inosvika nguva yekuzovatakura kuomerwa kukaita vanhu ikoko.
Saka muri kubhadharisa mari pamamati ma8 kilometers apo
pama8 kilometers apo kumbova kuti chine kupa ndikuzwa izvozvi ndiri kuti vanhu vanga vachidziva bhadhare $3 nekuti nhasi ndezvekuti ZUPCO yacho inenge iri shoma iri kufamba pamugwagwa apo saka makombiyuta zvikacha inenge ari ega saka $3 akakarenga ari kumbotambirika mubato madistances madiki iwayati tanga pa8 kilometers kusvika ma10 kilometers asi ndoda kuti mangwana vatinge pane kutoshaya basa vatingangoita nenyaya yema$3 iwayo vanhu vakuenda havo kunomirira ZUPCO yavasingazivi inosvika nguvai kuti vatakure.
Saka kana musiri kubhadharisa ma$3 aya munei muchibhadharisa mari uye ZUPCO inenge ichibhadharisawo mari
kana ma$3 atoramba mari yatatiza pesa panga ari $2 matoti vacho mashort distance iwayaya Saka zvoti zvikange zvatonesa, tiri takuenda ipapo kana kuti totopaka. Tiri zvakuti munhu ozvipira kuti wodii nemudziwo wako nekuti komero wacho kuramba kuzviramba zvienda mberi zvakadaro.
VaCaleb Dominic Beteta, munyori anoona nezvemabasa musangano reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators, vari parunare muHarare. Bato reZANU-PF ndiro rakakunda musarudzo dzenhengo yedare reparamende dzakaitwa neZuro Kulupane East uye dzekanzuru kunkai nekubhubhi. Musarudzo dzekulupane, vapongeni Dube veZANU-PF vakaita mavhoti zviuru zvitanhatu nezvishanu vachiteerwawo navabongeni ndodzokora zvakare musarudzo dzekulupane vabongeni Dube veZANU-PF vakaita mavhoti zviuru zvitanhatu nemazana matatu nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 6369 vachiteverwa navadhulumuzi Kumalo veMDC vainge vaine mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemashanu kana kuti 4505. Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rakaita mavhoti mazana matatu nemakumi matatu. Mamwe mapato manomwe ainge ari musarudzo idzi akatatarika zvakanyanya kuti akwanise kuwana mavhoti asi akatadza kusvika pamavhoti zana chaiwo. Mapato aya anosanganisira reNCA, Mutwakazi Republican Party, ZAPU, LEAD, NPF neNAP. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Aiwa, tinofara nezvaitwa nevanhu kulupane vavatidza kuti ZANU-PF ichiri kudiwa navanhu ende vanhu vari kuandastenda kuti maeconomic challenges atinawo they are temporary. Ndo zvavatoratidza kuti nyangwe paine machallenges aripo musangano wavo vanouda, ndosaka maona ZANU-PF ichibudirira by-election.
Asi tichitaurawo nevanopikisa vari kuchema chema kuti chimwe chiri kuita kuti vakundwe inyaya dzekuti hurumende tichitarisawo nedare reparamende vanenge vari kuti nonokei kugadzirisa mitemo ine chekuita nesarudzo, nekudaro vari kuramba vachinyunyuta.
Kwete, hapana nezvokuti mutemo vanhu vari kuvhota zvakanaka pasina kana problem. Vangavabvume kuti havana chavadonzora vari kupa vanhu rinopa vanhu confidence yekuti vavavhotere. Vanhu vanovimba neZANU-PF nokuti inotaura chokwadi ichiita zvinofadza vanhu.
Asi sei zvimwe zvakawiriranwa zvisati zvaiswa mubumbiro vamangwana zvine chekuita nesarudzo, chii chingapa kuti zvinonoke?
Hazviitwi overnight, saka zviri kutogadziriswa through parliament.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vari nhengo yePolitbureau vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMDC vaAmos Chibaya.
Zvakabuda mulipanzo togara tichingotaura mana mai vangu kuti munyika muno yeZimbabwe nechihurumende cheZANU ichi hamusi kuitwa sarudzo dziri pachena. Mukaenda kulipanzo unoona kuti vanhu vanenge vachipuhwa chikafu vachinzi mukasavhotera, mukavhotera MDC chikafu hamuchachiwani. Masabhuku chavo chavo haatodiwo ZANU-PF, asi vanenge vachinzi mukasavhotera ZANU-PF, mukasarati vanhu venyu vanga vachienda kundovhotera ZANU-PF, tinokubvisai chero sabhuku chaivo. Nonga munotarira kuti mukaona kuti iko zvino kumaresettlement kunonzi mukasati vhotera ZANU tinokubvisa muminda. Asi vhu hariri repati, vhu nderenyika ende nyika haisiri ZANU-PF.
Asika vamwe vanopikisa zvamuri kutaura vachibaya vanotivo kose muchimirira kuti patange paitwa sarudzo musingasimbisi mudare reparamende umu kuti mitemo yacho ivandudzwe.
Mudare reparamende tinotaura mwana mayangu itori hondo yatikutogwisa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare kuGweru. Mu Munyori mkuru msangano revashandi ZCTU va Jafet Moyo vanoti zviri mugwaro reongororo yemabatirwo emari ku National Social Security Authority kana kuti NASA zvinoshungurudza zvikuru sezvo zviri kuburitsa pachena kuti pane uore unotyisa huri kuitwa kukambani iyi uko vanhu vari pamudyandigere vari kunonga svosve nemuromo vasina mari yavari kupiwa. Kambani iyi inonzi yakarasikirwa nemari inosvika zana nemakumi manomwe nemashanu nenyaya dzeuori. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira avaimbova gurukota rezvevashandi vakatosungwa nezak nenyaya iyi uye pari kutarisirwawo kuti svondo rino pachasungwa vamwe vane chitsama vanonzi vakabatwa mambure euori hunonzi hwakaitwa kuNASA. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vamoyo kuti tinzwe zvizere.
Tinofara kuti zvataitaura nguva nenguva vamwe vakatituka, vamwe havana kumbotibhiliva kuti tiri kutaurira chokwadi, vamwe vachiti tiri kumhanyisa nyaya dzematongo enyika, asi zvazobuda pachena kuti taitaura chokwadi. Zvataitaura zvazooneka nevamwe vasiri isisu kuti kuNASA mari dzevashandi dzaibiwa, mari dzevashandi dzaitambiswa, nekuti ndivane ari padhuze nevari kutonga, ndivo vaidya mari vachifoma makambani vachipanana makontract ekuvaka dzimba kana musango chaiko. Tainzwa kuti uri kutovakiwa dzimba kana kupindura, tisingazivi kuti ndiani aita decision iyoyo kana kuchinoi kana kumarondera. Ivo vashandi vakatowanda kuHarare vachishaya dzimba dzacho, tisingazivi kuti ndiani ari kuuya nemadecision. Zvazobuda pachena kuti paipiwa macontracts hama neshamari kuti zingotora mari, hapana dzimba dzakatovakiwa.
Saka sesangano revashandi muri kuronga kutora matanho api nezviri kubuda izvi?
Isisu tiri kungoriverenga kumapepa, officially hatisati tapiwa. Kana tazoripiwa tichatonzwa kuhurumende, tichatoti hurumende ititaurire kuti vari kunongedzerwa sevanhu vakaba mari, mari idzodzo dzinodzorwa riini, vanhu vacho vari kuenda riini kujeri nezvimwe zvakadaro. Tambotaura navo pasvondo rapera pamusi weFriday, vachiti vane dokumendi rimwe chete raendeswa kupalamendi, asi tichaedza kutaura nemamembers edu kuti pari necessary here kuti titare tiripo kuNASA.
Munyori mukuru musangano ZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata amai Sekainzenza kuti tinzwe divi ravo sezvo vati vanga vari munzira kuenda kuHarare. Masangano anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights neCommunity Water Alliance anoti ari kunetsekana zvikuru nekutangazve kwekupararira kwechirwere chetyphoid muHarare. Kuti tinzwe nezvedambudziko iri, tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa.
KuGlenview, kunyanya kuward 30 yemuGlenview North constituency. Asiri kubata one dzimwe nzvimbo dzakaita seward 32 iri kuGlenview South. Kwaita dambudziko retyphoid kumashure uko kubva gore rapfuura. Pazuva panga pachikwanisa kuwanikwa kesi imwe chete kana mairi, anga zvasina kunyaya kusumudza konzeni yedu sevanhu vanomirira vagari. Asi kutanga mavhiki mairi apfuura, pazuva panga pava kuti pamwe panoita makesi sevanhu 10 pamwe street yese inoafektwa yoita kana 15 vanhu vanodi mapatients anoita dambudziko retyphoid. Pamusoro petyphoid, dambudziko rimwe ranga ichisangana nevanhu nderekuti manyoka futi awanda. Hosipani munhu pari kuti anoita manyoka asi asina typhoid. Saka ndo dambudziko riri kuitika munzvimbo yeGlenview.
Izvi zviri kukonzerwa nei?
Pane zvinhu zviviri. Chekutanga, mapaipi esuweji ari kudambuka zvakanyanya kunzvimbo iyo. Ndokwamunoziva kuti pakuvakwa kweguta reHarare Glenview nebudiriro ndo kunopedzisira mapipe sewage akuenda kufail sewer treatment plan. Saka pressure yese inobva kuma suburbs mazhinji iri kupedzisira yakunzvimbo yeGlenview nebudiriro. Chechipiri hakuna mvura ende vanhu vari kuforswa kuenda kuma unprotected water sources.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru munyaya dzezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Dambudziko retyphoid hatingati riri kutanga, iri dambudziko rakatobvira muna 2010. Ndofunga muri kutondera kuti rakatanga kunana mabhuku tafara uko kwakuchitekeshera neguta reHarare. Pachikwira kuenda kunana Marondera, Wanagweru nekumashonaland west province uko. Saka iri dambudziko ratitori naro kwenguva yakati rebei. Isu takangoita rombo rakanaka rekuwana vaccine ndokubva tangotarisa maareas anga akanyanyisisa kuchoti kudhererwa nedambudziko retyphoid. Ndokubva tatamboisa vaccination ikoko. Tichitoziva kuti izvo kuti rinyatsopera dambudziko retyphoid kunge nyaya dziri kuramba dzichineta dzekuwanikwa kwemvura mumaguta uye nyaya dzeuchapa dzekuti siweji iri kwese kwese, marara haasi kubatwa zvakanaka. Saka iwayo maproblems iwayo kusvika atozopera environment yanyatsoshambidzika zvekuti haichaibvumira kuti zvirwere zvakadaro zvichambidzwe, ticharamba tine dambudziko iroro.
Saka munhu anoziva sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Ndiro rimwe dambudziko rakakura pachirwere chetyphoid. Typhoid kusainzi tinotoiti a great mimic. Inotevedzera zvirwere zvakawanda. Inobata nhengo yese zvayo yemuviri kubva mumabhonzo chaimo, muropa, kusvika kuganda, nenhengo dzemukati. Chirwere chakaipisisa uye chinonetsa zvikuru kuita diagnosis. Asi chinonyanya kuratidza typhoid ifever, kana kuti dzimwe nguva munhu anopindwa nechando kana kuti anotsva zvakanyanya. Asi fever iyoyo kubva painotanga haipere, inotoramba ichingokwira temperature. Vamwe vangaiti zvavo manyoka, asi kazhinji dzimwe nguva anotoita constipation kutoita mazuva udumbu imomo makabatikana, asi muchirwadza. Payakaitika kuMidlands takaona vanhu vachishupika neitro kutoita acute kidney failure ichikonzerwa netyphoid.
Mukuru munyaya dzezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa nesvondo yega yega naMike Hobe weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinoda kupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hobe. Nhasi muchirongwa tiri kupeta coverage yatanga tichikupai apo tanga tichikupakurirai chirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino, chirongwa chehurumende yeAmerica icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanobva kuAfrica. Nhasi muchirongwa tina Dr. Tafara Shumba, umwe wevechidiki angari pachirongwa ichigore rino.
Shumba, ndei.
Mushe,
zvirofamba. Chimbotsanangurireiwo kune vateereri basa ramunoita, uyezve muwaudzowo kuti chii chakaita kumude kuuya kuno kuAmerica.
Aiwa, tinotenda. Kuvateereri, ini zita rangu ndinoitwa Dr. Tafara Shumba. Ndiri chiremba wemhuka, si chiremba wevanhu, ndiri chiremba wemhuka. Ndine organization yandakatangawo kumusha kuZimbabwe inonzi Veterinarians for Livelihood Development Trust. Isusu tinoze organization yedu chimwe chatinotarisawo zvekare kuchengetwa kwadzinoitwa mhuka dzacho, atingatiyo animal welfare. Yakakosha zvakanyanya. Asi yakakoshera pakuti mhuka kurwadziwa kwatinongoita kwadzinorwadziwa, nzara yatinonzwa nadzo dzinorwadziwa, mhuka nevanhu zvaangotofanana. Handiti kana uchinzwa nzara uchirwara zvese zvaangofanana. Handiti tate chiti aiwa mhuka ngadzichigarewo pakanaka. Matambudziko mamwe atinosangana nawo nevarimi vakawanda zvingadai zviri zvirwere zvemhuka Tandi hati nuti wa management related. Hatisu guna kuchengeta mkazi ilu satana.
Vanu kumusharu za pamoja wa nezwe health sector pana anachu. Imi sana na doktor wa mkazi. Pane msiani with regards to situation ya.
Sezo mnu ngoziwa kungooma kwa kaita zinu. Kwa kwa umira munu wose. Asisi nge chiti ayo wangati za meine patino guna napo. Kutinge chikuwa saubatsirana. Warimi wangu wachikuwa saubatsirika. Wangu warimi wache chinotuita watu wangu wachira sikirwa. Kunyangi nesipuwa zao. Kusha ya ruziwo. Anditi. Pangwe paji ono uraziwa. Morimani unafiruwa ni mwombe 30. Achikuwa nisa mwombe dai yaka mwotenga mshongo wako. Kujisa mwombe chake. Yaka tengi sa mwombe mbirika na natu.
Watu warasa 5 wae yo. Wachikuwa nisa
mwombe kwa kwa kwa. Warasa 500. Wangu wachikuwa sa kusefa. Kukuwa nisa kuita. Saka ruziwo waka kosha. Do you know what you chibimbu? Just a tiny se organization. You
know, Chicha magazines are patrong where Chamka Tayo, Shak Batsera, Nebassar and Nedabuja.
Patakanga Kuno Chinch and Nakafara Majus Kunjot in the Gang and Riku Institution at Nutio Kansas State University.
Kumamusha.
Kumamusha, Kansas State. No, what not Mamushata of Marosev. As Kansas State in a university, by university, actually, at Kansas State University. Tikatarisa, ndakatenderera za chona, za wanoita, mazidiro awo, malecha rumu awo, na equipment ya wanayo. Aywa, iwanu waka wanu, waka zunjao zekumbe. Uyo zekare nchita saudamu na kati zao zekare uti, wanu valiwa agriculture za kanyanya. Nangiti, wanu valiwa agriculture yao za kanyanya in terms of technology, in terms of research, wanu valiwa zunjao za kanyanya. Takatenda tikanuona kwa wano maprazi dairy, tikanuona ukune chengetu wa mbuzi, kune chengetu wa huku, takatenda. Asu njataka ziza hivyo njoti wano investa za kanyanya mwuri ya chino tiri
seti. Right, tapushuka kwa mwakume chino mwa chino cha nasa asi, ya njikumura ukimukande mazuma vili matatu kune mwuri ya Zimbabwe.
Ayo watino tenda, chino mwa ichaka ndi itila za kanaka zukuru, ndi kundaka wano kundisauti agriculture ino kwansa kusupporta, se Kansas State kwa ndakanga ndiri. Agriculture wanimakada wa chidiki wanukosa kukontributa za kanyanya mugudiriro ye ekonomi yedu ye senyika se Zimbabwe uye se Afrika.
Dr. Tafara Shumba umuwewe wa chidiki angari pachirongwa che Mandela Washington Fellowship che Gorerino. Ngatutangana ipa dande mdande apo pa Twitter ne pa Instagram at BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Anu koneka ine mfaro ndini wanyu Mike Hove. Tosangana ne mswe chipiri pachirongwa The Connection chirongwa che lishewe chidiki chakanangana ne kubata nyanza kasi anasiana zino yendrana nezvino sangana ne chidiki mnyika muri ya Zimbabwe. Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike musakangana kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasiba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidza ine mufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tinotangidza kutarisa kuti nyaya yemadhimoni kana kuti mweya yakaipa chinombori chii. Tinoimba kunzwisisa kuti tinorevei kana tichiti munhu akagarwa nemadhimoni kana mweya yechina. Tisingapedze nguva tabata Reverend Oliver Mandisodza zvekare ve Men of Valor, Purpose and Vision. Tikavabvunza kuti chinonzi kudzingwa kwemadhimoni mumunhu zvinorevei.
Inise kuona kwangu nekunzwisisa kwangu chinoda kutanga chazika kana kudaunga kuti chinombozi dhimoni chii. Zoreva kuti dhimoni mweya wa Satani, mweya unopikisana na Mwari. Saka zoreva kuti anodzinga dhimoni munhu ane akazvadzwa nemweya waMwari, ane simba rekuita basa iroro. Rekuita maoko pamusoro pawane madhimoni achibuda kana kunamata mweya iyo ichibuda mumunhu.
Iko kuti munhu azonzi ane madhimoni zvinenge zvamira sei?
Inhau iri munyika yezvomweya. Tumutaura kuti dhimoni mweya. Saka mweya hapana patinoona kuti wapinda apa, asi tinozoona hunhu huri kuitwa nemunhu, matauriro ake, mafambiro ake, muraramiro wake. Zvoreva kuti uyu mweya uyu hausisiri mweya wakanaka, mweya waMwari. Saka munhu ane dhimoni unotozongoonekwa badzi nemaitiro ake nemafambiro ake kuti uyu hausisiri mweya wakanaka uyu. kana zviri kutaurwa izvi hazvisina kuti jekera zvoitira kuti zvakuda kunzwirwa zvochinza mweya chino
madhimoni acho anombopinda sei mumunhu
ndinoda kutenda kuti isoko rinobva mubhaibheri soko ramwari ndinoreva kuti pakadzingwa satani kudenga akanga aine basa rakakura chaizvo zvinozvisisa akadzingwa namadhimoni ake nengirozvo dzake zvoreva kuti madhimoni anogara mumunhu saka zvoreva kuti mweya itori pabasa maagenda ari pabasa saka anopinda mumunhu nekuda kwekuti satani atogara ariko anotoine basa rekuda kukanganisa vanhu nekuta kuaccusa ngatare muchirungu kuti anoda kupomera mhosva saka mweya unopinda mumunhu nekuda kwekuti satani ari panyika ndo basa rake rekuedza kuti zvakanaka zviri mumunhu zvisiwe nezvakaipa munhu ogoita mabasa akaipa
pane uyu mubhaibheri anoti takawanda tinonzi vanarigioni achipfuma munhu akagarwa nemadhimoni anoziva here kuti ane dhimoni kana kuti ane mweya wakaipa
maitaura nyaya yakanaka nyaya yaregioni inyaya inozivikanwa zvikuru munoona kuti dhimoni paya rakanzwisisa kuti munhu asvika apana pauyu ane mweya wakasiyana nemweya uri matiri saka madhimoni anotoziva madhimoni ane uchenjeri anotogona nekutoziva
ivo vanobudisa madhimoni vanhu vakaita sei
vanobudisa madhimoni tinongotenda kati patinodzoka paya chiti soko ramwari tobva tataura kapaya patinoti mweya muchena wakapa zvipo kuvaranda vamwari kuti vagoita mabasa akasiyana siyana nekusimbisa kereke saka vane dzodzo yekubvisa madhimoni anongobva kuna mwari mwari ndiye unopa zviyero zvakasiyana siyana kuti ive area yako ndeyekuita chakada iwe ndeyekudzidzisa imwewo area ivo uyu ane simba rekubvisa madhimoni
ivo vanodzinga madhimoni vanovaona here mumweya
ndinotenda vabatanononga kuti zvokwadi mwari kana vakakupa kugona ikoko vanogona futi kukupa kuzarurira kwekuti uone nekunzwisisa ndosaka muchiona tine maofisi akasiyana siyana kune apostora kune maprofita kune vadzidzisi vavhangeri saka vanenge vaine mweya ivo mwari anopa mukereke kuti pave nemweya kunjera zvokuti vanotoona kuti varume hama mwari vari kundiratidza mweya vakadai kana kuti mudikani mwari ndiri kuona zvekuti nezvekundazarurirwa mwari vanogona kuzviita izvozvo
kana mweya wakaipa ukadzingwa unogona here kudzokazve pamunhu
jesu akataura paya kuti wadikani mweya kana ukadzingwa pamunhu inozodzoka yoona kuti pakambodzingwa paya pakamira sei pakaonekwa pasina chiripo mweya iye inodzoka yobva yatozodzoka zvokuti kuzoubvisa zvakare mweya iwowo zvinogona kunetsa saka zvinogoneka kuti mweya kana ukabuda unoda kuti uwanikwe chinosara chichiiswa pabva mweya pachiipapa kuitira kuti pauda kuzodzoka ushayiwe kwekupinda napo
tinotenda Reverend Oliver Mandisodza nekuti tsanangurira nyaya yemadhimoni nekubviswa kwawo mumunhu ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare zvondo rinouya mune chimwezve chirongwa chezvechitendero ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro
aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinopawo kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzedu dzemitambo tombotarisa mutambo wenhabvu watambirwa kubaba fields nhasi zimbabwe yakunda mauritius 3-1 mumutambo wechipiri wemakwikwi eafrican nations championships kana kuti chan prince dube ndiye anwisa zvibodzwa zvose zvezimbabwe izvi zvave kureva kuti zimbabwe yava kuenda muchikamu chechipiri sezvo yakarova mauritius 4-0 kumusha kwayo svondo rapera sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vamwe vemakombi vawedzera mutengo mushure mekuwedzerwa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari nezuro ZANU-PF inokunda musarudzo dzakaitwa kumatebeleland kulupane nekububi kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standikile Muhlanga munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda bakufi.